The following recording of Shona was made on September 28, 1980. Yebo.
Hey, unofara.
Unofara man.
Ndi Joshua Rupana.
Ndi Kenu Kuno.
Oh, nae.
Yeah. Kanjan upeng.
Ah, ndi unofara chayos.
Unofara.
Yeah.
Ko wani makore mangana years, you know.
Enin. Ndina makore makumairi.
Makumairi.
Yeah.
Wakawaya kuno rini?
Ah, ndakawaya kuno kumakora kafura panapu.
Oh, yeah?
Maana, so.
Kuhiweke? Ini? Yeah. Ndapeza mwezi ndiru unai.
Wapeza mwezi?
Yeah.
Kukumba wanufara?
Kumba wanufara, chesho.
Uh-huh.
Yeah, wakatu nditumira ni mamu masoko somu.
Oh, wakati uri?
Yeah, wakatu wawo farisa Joshua.
Ah, wazita hako so.
Yeah.
Yeah.
Ya ndakaona ni munyinyina wako.
Wakamuona?
Ni hanzozi yako so.
Awasaje roma?
Ah, azokura wena.
Ah?
Inga ndishatona kukuroro wani.
Waka rebe zakati.
Ha?
Waka rebe zakati.
Waka ufura wani.
Waka nfura?
Eh.
Ndaka msiaji mfana stere.
Waya?
Eh.
Hanzo ziyako ya kanaka wani.
Wada uroora manji.
Aduda uroora.
Kana wani ufuma zune tika.
Ufuma?
Eh.
Sine ngombe wena kumusha wani.
Osadero.
Nembu zini wai so.
Ngombe zinyo zino pa mkake.
Ha mkake ndu unga punza ya reo.
Choko adis.
Eh.
Anauti ya unuzaka tu mkwasha mwondesi. Tuna ugaratiu ya kwenye ugaratiu, utuaka nyama, mkaka.
Zwese.
Zwese na?
Niku vima, tino vima.
Oh.
Nga itichura ya mhukaso.
Saka, uwe urufunde imanji kuna?
Uno ino, nituku funda ya niso. Nituku ita medicine.
Oh.
Ya.
Amado kita mchiremba na?
Ndicha ita chiremba so.
Naika.
Ya, tu zopota tichimura hapa oso.
Ndimuru da kita basayo.
Ya, nufunga sucha budirira so.
Oh, nae.
Ya, basara juriku naka chayos.
Juriku naka.
Juriku naka wanyo.
Manjo zifundo zenyo zinorema.
Zinyi?
Zifundo zenyo.
Zifundo e?
Eh.
Shaka wanda wanyo.
Shaka wanda.
Shaka zo wandisa. Zukuti. Zingu zichinjo zacho zvichwa chaizvo.
Zvichwa ke?
Zvichwa wema.
But zvinonakidza zvo.
Zvinonakidza.
Ndo chikuruka zvinakidza so.
Zviripo ndezvekuti panzvimbo yacho ndiri kudzidza yakakura wema.
Yakakura.
Unobva warasika zvokuti rubasha wakuti uri kufamba papi.
Ndonzwa kuti vanhu vazhinji so vanopada sterege pachikoro chacho chacho.
Chakanaka wema.
Oh, nice.
University yakakura sterege.
Yakakura sterege.
Yakakura.
Saka uri kutofara sterege.
Ndiri kufara wema. Ko iwe uri kudzidza chizviya?
Ini ndiri kudzidza chingezi chemene so.
Chingezi?
Chingezi.
Ndiko mabhunu kewe.
Tafata na mabhunu ya meso.
Kwa urudo zojidzisa ani?
Ndoda kuhudzisa ana rikumba uko. Ano jifara stere.
Ano fara?
Unozizwaka zunzwama zano ka munyika mese so chingezi. Saka toda utuwana edu wachiziwe oso. Kutuwa utaurozo kanaka na amu ano so.
Chete msaida utuwakangani wa mtauro wa maika.
Nikisi wa maika nduwa wano funda wachikura so.
Mucha uziwe?
Drugu uziwa chaiso. Zvino tinombera tichikangamwa zvimwe but chaizvo zvamaiso hatikangamwisi.
Mukangano?
Yeah.
Tatozoona modzoka kumusha kuti munonga muchachikwanisa here chikutaura so.
Tichazoona so tadzoka nyangwe suwo so.
Nokuti vazhinji vakauya kuno kutaka vazhinji vendakasangana nawo
vaiti
kana vakutaura so.
Yeah.
Unobva washaya kuti munhu akaberekwa muchindau here kana chishona.
Ya zvinonetsa ngendaa yekuti kunoku ukawe ukapedza makore mana kana mashanu so usingatauri chako so unopedzera ukangamwa zvimwezi.
Andingambomushori iva.
Ya ndizvozvo izvi.
Ndozvakaita upenyu.
Zvino kunoku chikoro kwenyu munotamba mitambo here kana kuti munongodzidza mabhuku chete?
Mitambo yena ndinotamba umwe mutambo unozwi tennis.
Tennis?
Tennis unoiziya ka?
Ndakambo inzwa so, but nisanda mboitamba isi.
Asati?
Eee.
Iwe.
Eee.
Itza nanguriki ngukuti magama asho nge chirungu chete.
Nge chingezi.
Chete munongo pota mchi. Zwaka siyana neyo nini yana ye? Ninhavu.
Oh, zwaka siyana na?
Zwaka siyana wena.
Na kutu dewa di nhavu so ndaku nzwisisa zwaka nake isi.
Ngukuti njimbo yache munu tambira yaka tsonga so.
Yaka tsonga na?
Yaka tsonga.
Eee.
Saka so munu pota mchi hita pane chitambo chaka ita yo nini so. Chakarupa chiniswa pakati.
Ehe.
Muro mbata zvimwe zvakaita mimiti. Zvakaita zvibako zvokubika sadza zviyana so.
Aizvo.
Asi zvakasonerwa zvitambo so.
Munenge muchirovana here?
Saka no, unonga wakamira kumwe so. Saka unonga wakamira kumwe kudivi so.
Aha.
Saka upota wachirowe kachibhora kacho so. Kabhora kacho kutumuka kuenda kumwe so.
Ai.
Worowa wange simba kichidzokera so.
Aha.
Ya.
Zvinotonakidza.
Zvinonakidza kana ukange usikauyi zviyana zvo.
Oh.
Ngokuti vamwe vano vawe.
Kana tasangana muchaita muchiridzidzisa uka.
Hatichamudzidzisa. Ko wako mutambo ngewenyu zviyana iwe.
Ini wangu ngewe nhavu chaiwo chaiwo.
Nhavu.
Ndiri kumba zviyana ndaitozisikamwa so.
Oh, uchitamba hizo nini?
Ndinotamba chaizvo zvokuti ha ndini ndinomwisa so.
Oh yeah?
Yeah.
Wamwisa zvingana gore ne.
Gore no ndakatambira imwe timu yanga iri kumba kuya uko.
Aha.
Saka ndakamwisa zvishanu.
Zvishanu.
Yeah, rimwe zuva randakatamba so ndakaita sendanga ndine Shavis.
Oh yeah.
Ndakamwisa zvigumi chaizvo.
Gumi?
Yeah, gumi chaizvo.
Aya, hauitikiwa.
Zuva randakanetsa wani.
Ingawa zviwa wani.
Andai mboziva so kungo kwegura so.
Kana wadzoka kumba uko tichakutamisa mutimu huru yeninika.
Yapanisana ka.
Yemu Zimbabwe.
Ya Zimbabwe chaipo
cha. Yeah.
Tenge tichitambira ka Murufaro.
Murufaro kana yeah. Mubanzura muya naso.
Mubanzura mukuru macho so.
Eh.
Yeah.
Saka chimwe chitsva chiri kuitika kuno chi.
Kunoku.
Mm.
Ah tiri kuona asikana man. Asikana kawanda.
Asikana.
Yeah.
Kanja uri kurova mutongi.
Kungokorera hako kutaura but variyo.
Aha.
Ndakambonetsana umwe man. Ndikadzikana ndikaregera hangu. Uchazoone weso wavo yamazano so. Especially mazuva anouya kunokuta. Vachakuchipira chipira so. But uchazoonera wemene so.
Ingawa zvichanakawa.
Akawanda chose so. Nditsaraude.
Ko munosangana nawo nzvimbo dzipi?
Zvikuru sa maanodyira chikafu so.
Oh.
Plus kana muchienda kumutambo tambo so. Munosangana chose. Nyangu mamunopindana futi maklasi acho futi arimo so kana uchiziva chikoro so vachauya uchangovaona vachiuya vega
izvi chanakidzo wena
ya zvichanakidzo chaizvo
ko havana zvokutsarura kuti ndoda kutaura nhengi kana kuti
nhengisi kana uchiziva so havana basa nazvo so
ya
uye plus kana kuhope kwako kwakati we havanouya
oya
havanongova ega
ndakasika zviziva wena
ko manje uchavhakacha here uchionanisa nyika ino nokuti ndochikuru so unofanira kumbofamba famba so
uri kugara pari zviyana iwo
ini kuno ndiri kuno kunisani ku Azusa isi
uri kuazusa
ya
ini ndiri kugara muHollywood muno kanozviziya
saka unofanira kuti uhambe so kwese uone Los Angeles yese kana ukawana mari so wotobuda wofudi woenda kwana Oregon kana wana Washington
uchingoona
nzvimbo so
unoziya ini ndangojaira zvokugara nemhuri so ngokuti ndiri kugara nemhuri so saka upenyu hwacho hungori hwepaamba chete
maybe chimwe mazuva so muchahamba so ivo kana votora rwendo so uchahamba navo isi
iwe ndikutaurira ka kana tafamba zviyana tirongodaidzwa kuenda kuorya chete
aona
kazhinji kayozvo
saka ndimunoita muchiona amwe imi kana muchihamba muchiila
isi tinovaona zvedu chete unongoziva kuti the red rinoka toda kupota tichinakirwaka
ya ndizvozvo so
ya nokuti kana ukangogara panzvimbo imwe uchingoona zviro zvounongoona mazuva ose hapana kufara
ya ndizvozvo so saka mazuva unenge usingaendi kuchikoro unoiti nongogara kupamba kana kuti zvirivo zvanoita
ndingati pachishano nemugowera mamwe mazuva tinoenda kuwedza howe so
unenge watoi kumba ka unotozvibata
ai ndozvibata yada
ona
kune dzimwe dzakareba dzakakura so
dzakatokura
ne
zvino munotodya so
tinoziriyowa
munotonakirwa
dzinenge dzichiri nyoro chaizvo
ona
haiwa zvidziyana dzemabaka yave dziyana so
mabaka aya panga pasina hove paya
uchazviziya re tiri kumba zviyana kuti kana tikange tiri kuchikoro baka yawe ranga rachinetsa paini so
araito netsa steric
pa secondary
steric
ranga rachinetsa ka
ya changa chiri chikavu so
ya
aito naga so
ya ndichazvitirechetsa
mu light chine chikavu steric
kuwedza kunonakidza wewe.